vachibi avo vakasungwa nezuro nebazi rezimbabwe anti-corruption commission kana kuti SAC rikavaendesa kumapurisa ekubhekita vanzi nemutongi wadare vatakawira mugabe vazodzoka kudare musi wa17 mwedzi uno vanzi vasiye gwarawo rekufambisa pamwe nekuzvipira kumapurisa musi wechishanu wega wega SAC inoti vachibi vakatyora chikamu 91 chemutemo wefinance management act chapter 22.19 apo vakatenga zvikakarara zvemotokari dzerudzi dzemhando yetoyota GD6 nemari inosvika zviuru 220,200 zvemari yekuamerica US$222,900 vasina kupiwa mvumo nehurumende hatina kukwanisa kubata gweta ravachibi vaphilip shumba vemutendi mudcn shumba legal practitioners kuti vatipe divi ravo asi mutauriri wesangano revagari rebhikita residence and ratepayers association kana kuti bhira vamak mutengani vati vafara zvikuru nekusungwa kwemukuru wekanzuru achikomerwa mhosva yehori
saka ichidzira tinogamuchira zvakanyanya zidanho riripo zvinogona kunzi ikeshe riliri atinotenda danho raitwa nezvaki iyoro rokutaura kati iroro uye tauviva kuti haisi cash and lish nokuti nyaya inoumbwa hwakakwana huripo kuti motikari dzakatengwa nemari dzevagari zvichiri criminal tingati zviri pamutemo wokumaovachanzimari yatinoti mapublic fund
zeki yakaferefeta nyaya iyi mushure mekuchema-chema kwevagari vakatengwa motokari idzi dzikanyoreswa mumazita evakuru vakuru vekanzuru iyi kwete zvinotarisirwa pamutemo sekuti dzive mudziyo wekanzuru ndakamirira studio 7 masvingo ini godson timber